Vachitaura nhasi kwazvimba pakuvigwa kwamai vemuchengetedzi wavo kwazvimba, amai Mujuru vati nhengo dzavo dziri kuvakurudzira kuti vamisidzane navamugabe musarudzo dzegore rinouya. Amai Mujuru vati ivo vanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya, vachiti hapana chakaipa nekushuvira kutungamira mubatanidzi wemapato sezvo zvisingarambidzwe. Amai Mujuru vati zvinoratidza kuitwa kwejekerere kana kuti demokrasi sezvo pasati pasarudzwa munhu achatungamira mubatanidzwa wemapato.
Ko, kuda kunorambidzwa ini? Kwanditi kuda kunongobvumirwa, ndo demokrasi yachoka. Ko, yambenganza anotungamirira mubatanidzwa wevanopikisana nehurumende ndinhengi ndiani? Pachiri kutotsvagwa anotungamirira, kuda hakurambidzwa. Asi vanhu ndo vanozoti aiwa mazvimhanyira zvenyu baba anhiya, kana mazvimhanyira yenyu mainhiya, watiri kuda ndinhengi.
Amai Mujuru vati kutungamira kwavo kwakanakira mubatanidzwa sezvo vaine vatsigiri kubva kumauto, mapurisa pamwe nekune vanhu vakagariswa patsva.
Kuti uyu ndiani mabatiro, ndiani utungamiriri, ndiani chimiro chekuti munogona kubatanidza vakarwira rusununguko, vari muchiuto, vari kuminda? Nokuti vanhu vese vane zvavanotyira kuti mumwe munhu akangotungamirira tinogona kutorerwa minda. Mumwe munhu akangotungamirirwa tinozonzi vekuchiuto makaita zvakati, tozonzi vekumapurisa makaita zvakati. Saka navo vari kufarira kunzwa mumwe wavowo achitaura kuti aiwaka, ko zvandiripoka. Ngatishandei kuti munzwe kuti ndaakutungamirira ipapo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya, vanoti zviri kutaura amai Mujuru hazvina maturo nekuti simba rekuve mutungamiri wehurumende rinobva kuvanhu kwete kumauto.
Munhu anofanira kutungamirira coalition munhu ane vanhu. Politics nyaya yezvido zvevanhu. Munhu haufani kuti kwa unotungamira coalition kuti une mauto, une mapurisa, une maCIO. Mauto, mapurisa nemaCIO womuZimbabwe vavengi vevanhu. Saka kana mai Mujuru achiti vanotungamirwa nevavengi vevanhu, zvinoreva kuti mai Mujuru havana gwara rokuziva kuti nyika ino yakabva nokupi iri kuenda nekupi. Simba rehove riri mumvura, mvura yacho vanhu, ende vanhu havasi masoja, masoja asiwo vanhu.
Varohanya vanoti zviri kutaura amai Mujuru zvekuti vanotsigirwa nedzimwe nhengo dzechiuto nemapurisa hachisi chokwadi chizere, sezvo pavakadzingwa mubato reZANU PF hapana wemuchiuto kana kumapurisa akasimudza musoro.
Kana ivo mai Mujuru vachiti vane sapoti yevanhu avo, ko pavakadzingwa kuZANU masoja avo, mapurisa avo nemaCIO avo aiva kupi?
Nyaya yebatanidzwa wemapato yave kukonzera mutauro munyika zvichitevera kutaura kwevakuru vemapato pamusoro peachatungamira mubatanidzwa uyu. Masvondo maviri apera, mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vakayambira vatungamiri vemapato kuti vasarwire zvigaro. Zviri pachena muMDC kuti vatsigiri vavatsvangirai vari kuti vatsvangirai ndivo vanofanirwa kutungamira mubatanidzwa, nekuti MDCT ndiro bato guru rinopikisa uye rine nhengo dzakawanda muparamende kana zvichienzaniswa nemamwe mapato. Mushure meMDCT mune MDC inotungamirwa navaWeshman Ncube iyo ine nhengo muparamende. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Arthur Chigoriwa.